Vamanzowo vataura mashoko aya apo vange vari kupa umbowo kukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pechikumbiro chesangano reZimbabwe Anti-Sanctions Trust chekuti paramende idzike mutemo wekuranga vanhu kana masangano anokurudzira kana kuita zvinhu zvinoita kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi. Vati vanozvitsigira nekuti zvinopa kuti vanhu vasapandukire hurumende.
Individuals and organizations desist from behavior that supports illegal sanctions imposed on the Zimbabwean economy and livelihoods could help in curbing these
Kuvepa kwemutemo unoranga vanhu kana masangano anotsikira zvirango kunogona kubatsira muhondo yekurwisa kuti zvirango izvi zvibviswe.
Vamanzowo vati bazi rezvemutemo rave kutonyora bhiru remutemo unoranga vanhu nemasangano anokurudzira kana kukumbira nyika dzekunze dzitemere Zimbabwe zvirango zveupfumi. Asi vati kunyange hazvo vachitsigira mutemo wakadai, bazi ravo richaramba richiita nhaurirano nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi, vachiti nhaurirano pakati peZimbabwe neEuropean Union dziri famba zvakanaka. Vatiwo gwaro rakaburitswa nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan avo vakashanyira Zimbabwe kwemazuva 10 mwedzi wapfuura rakaratidza kuti zvirango zviri kuvhiringa upfumi uye zvinofanira kubviswa. Asi vakatemera zvirango izvi veEU neAmerica vanoti hazvisi kuzobviswa kusvika munyika mave neutongi hwejekerere, uye vanoti chauraya nyika kutadza kutungamira neuori. Mumiriri wechiredzi South National Assembly vaKalisto Gwanetsa veZANU PF vanoti vanotsigira kuti pave nemutemo uyu.
And I believe we should go ahead and enact such a law.
Ini ndinotenda kuti tinofanira kugadzira mutemo wakadai.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weHurungwe East National Assembly vaTakundwa Masenda veZANU PF.
I would like to just express my disappointment at some leaders of the opposition who went on to rubbish the UN rapporteur's report, which was very disappointing, because in the first place they are the ones that went to beg for sanctions to be imposed on Zimbabwe.
Handizi kufara nevamwe vatungamiriri vemapato anopikisa avo vakashora gwaro renhume reUnited Nations, asi vari ivo vakaenda kunokumbira zvirango izvi.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine kodzero yekutaura pfungwa dzaro pamusoro pezvirango negwaro raamai Dohan.
Saka isisu tine mvumo yokugadzirisa zvataraona kuti izvo rapotoa uyo akatidana. Within that meeting ndopakabuda musangano, ndopakabuda community yake kana kuti preliminary results yake. Zvinoratidza pachena kuti amai ava vakanga vauya vakatonyora kare. Saka tine mvumo internationally and constitutionally that we have the right to dispute peacefully and following all protocols. Ndozva takaita.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWebster Shamu vati komiti yavo ichashedza gurukota rezvemutemo vaZiambiZiambi kuti vazotsanangura kuti vave papi nekunyora bhiri rePatriotic Act. Asi vamafa vati kana Zimbabwe ikadzika mutemo uyu zvichaita kuti ukama hwayo nedzimwe nyika hurambe huchipa.
Saka naiwoyu ukangoitwa zvinoreva kuti Zimbabwe icharamba iri pari ya state isina shamwari. Masanctions nyika dzese dzichapedzisira dzakuvapa kana neUnited Nations ikapedzisire ichiti vana vabatsirike. Saiti isu tiri zano taibva tarega the advice yatikavape kuti vave recognized ngavatsemure chibhili ichocho chinonyadzisa. Ndicho tiri so retrogressive, chiri kuenda kuna 12th century.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi neEuropean Union muna 2002. Muna 2003, America yakatemerawo zvirango zveupfumi vamwe vakuru vakuru muZANU PF nehurumende nemamwe makambani nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu kuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.